Major.
Ready for takeoff?
Yeah, yeah, yeah. Le.
Tell
them.
Tell them. Give me the fire. Siva mune ngwena, noma sema fundu ngwena. Avandi mise, semoto, avandi pise. Regandi sinini pise, asi avambondi pise. Pachikaro, pandaka kara kuti kada vachititi. Chinopenga satorova mara kada firi pano fira fira. Pakazara zvinyavada tero tongorova ngoma vachataba kana vanda. But, nas, kusika mangwana maskash. Makufaripo, zvese zviripo, saka zvese po. But, atisi kutaluta nevhati. Zvakarongeka saka ndimusatyi. Vatonzi vetambo pa beat, ndakunzi rambo ndacheka ma beats. Wanzwa kuchenyira pabuda hit, ndakuvasonera mushit. Iono max, ne set, go, notisa. Asi ono max set, draw, please. Tipei fanda magiza notisa. Wote atipa mari, kwati makwati mangongo tapisa. Avati mise, taka chungirira, tese mutanzi. Avati pise, kana vane moto zima ziva wemo. Kwa uti pise, chimero achiti shite. Rekava shinini pise, manta achiti buise. Check out my divas, my DVD,
DVD.
Ze muchi fiti fiti, fiti kiti. But
nas, kusika mangwana maskash.
Makufaripo, zvese zviripo,
saka zvese po.
But atisi kutaluta nevhati. Zvakarongeka saka ndimusatyi. Mumwe anodambuka bhatyi bhati. Nasi kusvika mangwana maskati.
Nas, kusika mangwana maskash. Saka zvese po. But nas. Kusika mangwana maskash. Saka zvese po. But
ZWAP.com.